A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
To join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance, please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, lamhlanje ke Jonga siqoqa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Siqoqa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, samaphepha abo emthethwandaba asazi-ke ukuthi kuyozalwani konale emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa-ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni-ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe Jonga.
Hongu vadiwa vateriri nevatariri, nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munhoroondo yeZimbabwe, zuva remagamba. Izuva rinocherechedzwa gore roga roga, asi hazvirevi kuti tinofanira kumirira zuva iroro kucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nhasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nhasi uno takoka vanhu vakati siyanei siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa kuti tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. Iva Matema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba, zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Ba, izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba naana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvaasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izozo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke
Asi muri kuona here vana veZimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba
handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeyekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvine zvichira kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechristmas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti vezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitiwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona zvekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri rinotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu
aiwa maita basa vamatemadanda Chris
yes Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, you know, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the church, the churches are divided. You look at the, you know, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unawana wajunguti, matara aura ya bora. Ukaenda kuchurch. Unawana matara aura ya church. Ukwese, kwangu wenenyaya yewa na waneavi yeku tonga. La kutunga mira. Kwese anokangani sa mudara. But it is very easy to do that. I can guarantee an engaka we are natural. The candidate is good. Inya, a reputi, Van Vane Vasunura, but Vasunura Vagatarisa, the Divi City hero. So, really, your question is why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that, to me, has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is a ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF. And also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because their backers would say the elections were not free and fair. Mm. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill, they choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our part as ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
They committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had
Mr. Matemadanda, yeah. Can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war veteran, ex-Zipra, who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
Ye mama ungasela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithese sifikela phekhaya bekumele sithike ngokufaneleyo thina ezipraveterans kwaba ngamazisinzi kakalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa unit accord which I think is in C and ayikho is not existing ndakathesi ingakhangela abanye bethu theyare benefiting thina ezipraveterans i-leadership yethu yonke is suffering akula muntu wakhona orecognizayo kathesi ezithis ngifinde ukuthi thina ezipra veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asilalutho siyadikeka ungithengela kuma-parasetals bafakana bodwa ezikhumbeni ama-exizanla ama-exizitrand asuffering futhi pho kuphila ngokuncenga sisincenga ukuthi khonokho kuthiwa yi-$250 naleyo pension war victims compensation usucabanga ukuthi maybe nxa ngingathi-go agenesi this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas iyunithi accord azange siyibone siyadubeka iphonge ukuba ngama-begas zi-privateerans are suffering theyare paupers balasa zenebedubeka.
Oh okay, libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zanla and Zipra. She says the Zipra war veterans, she says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Yes, Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Mr. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, nangu ya kubingelele ubaba la.
Kanti nguwe Queen.
Queen,
one brigade.
One brigade, I'm the office.
Well, I'm happy that I hear you alive.
Yeah,
I'm so happy. I was trying to track you, Bonana Labo, Obet, in Fruit, in Kuon, when I was in Jawa. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zanla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mchangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I am the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra, and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want. Our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Mugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mchangwa, and then this Kane Matema. All those are former Zipra comrades. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. One scale was for African soldiers, and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dumiso Dalengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they, the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office, and the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening, and they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We have to head my numbers. And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as the Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, I mean the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
But, we knew that
Mr. Matima,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, it's UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is... there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much,
divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatema danda todzo kwa muri izvo zvakaita kutora muteereri pane muteereri ari pa runhare atibate kwengo yakareba makadi vawese
ndinofara mukoma makadi
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa tipe itizwe zvamuri kuda muda kutaura nerurimi rwipi
rwechishona uru ndoda kutaura nababa vangu vamatema danda
taura itinzwe vakateerera
Baba Matema Danda makadiko.
Ndipo makadi.
Halo baba, chemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima. Handimunenge mavhima mukabata, handimunenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kuti uwo mugwa vadikita vakuda kupindawo vapawo zvinopinda
vahwesa hanzi namamatema data taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu
okay ndandiri kuti izvo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese razvireve kuti baba ndo vachadya vega zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo
Ndizozo?
Ndizoka.
Mvungai mvungai nyenye.
Saka, azvina kumboipa hazvo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza. Kana panenge pachitadzwa, regai vana vataure kuti pari kutadzwa, vana vasarangwe. Kuudza mukuru kuti mukuru akumakanganisa hakusi kushora, asi kuda kuedza kubatsirana kuti tii zvinhu zvome pamberi. Ngatirenderei mberi neZimbabwe yedu yakanaka chaizvo, tigadzirewo iyi kumbiro vakuru.
Ndinotenda. Regai
makaita basa chaizvo, makanorwa mukarwira Zimbabwe yese ndokuvhima kwacho. Saka tinofanira kungocheya kungocheyawo vamwe ungotonzi kumbopindawo
mukashandisa metaforicalvawesa mozodzokorora.
Chimirai vapindure
imurikuona kamwe chete, saka
taurandaneta
ngazvinza zvamataura.
Enderehanyu mberi vamatemadano.
Zimbabwe Zanla and Zipra forces, Zan and Zapu, are the only forces this side of the hemisphere, after having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuzviziva kana mamusati mazvaro kana mamusati makura, mukavhunza vanokudzai kuti vana hwange vanga varohwa. My comrades from that Zipra side, vanga vakupinda Mblawayo, from the Zanla side, vanga vakupinda Harare, varova Matengi, kwese hapana town yanga isina makomrades. Makomrades akuita overrun. Ndo pakaitiwa chogamu yakaitiwa kuZambia, pazotanga nyaya dzatecha dzekugadzira manegotiations. Vatungamiriri vedu, misangano yedu yezapu nezano neZipra neZanla, vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina. Vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy. But democracy, kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections, kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections. Vanhu vobvumirwa kuvhota. Isu Zipra neZanla takarwira one man one vote. One man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million, ndo yaita kuti Vamnangagwa aite 2.4 million. Ndo one man one vote. Vanhu ivova 2.7 million. Vanhu vakangonesa ma-ex. Saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda. Saka ava ngavarege. Isu tapakurirwa sadza, hazvinei kuti ndini ndabika, ndimashandisa language yemametof. Ini ndabika sadza, topakurira mudishi, torova misuva, indoita musuva mukuru. Iwe oti nemhaka yekuti wokuita musuva mukuru chiguta, ini ndoita musuva inoenderana nedumbu rangu. Iwe ita miduku, ndava dumbu rako iduku. Kana dumbu rako riri guru unoitaoka wohwina kazvapera ka, but kana wadyiwa ngatichibvumirana. So ndo kunovhima kwatakaita. But zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto. Ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chaiyo. Saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane. Ndo saka tine 2.2 million, vamwe vane 2.0, asi kari ka 2 point kaduku. Ndo kureva kuti isu tanonga nhindi, vatiri kudya navo ngavagutikane kuti tatambozama asi zvaramba.
Aiwa, ndofunga vazvinzwira, handichiri musaka saka chinozvinzwira, ndofunga vahwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda. Rambai muri parunare, Chris.
Yevo, mama Malikwa alikona?
Kona baba.
Ye, si lingakhuluma ngesikiwa?
Yeah,
oh, okay. Now, can you tell us from Mr. Matemadanda's response? He says, okay, you guys are supposedly working together, Zipra and Zanla. Now, from what you can see, especially the politics of the country, we see that Zipra, most of them are now under Dabengwa, and Dabengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding Zipra unity and power?
Yeah, briefly, I can say there's no unity. The reason why the president chose to follow the Zengwa and leave the system, the government, the Zanpia system that way in that agreement is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. Zipra veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing a way like that.
Yeah, I think I'm far along as in the village.
Good side, the Enga land. In fact, the agreement here was not properly followed. You can ask the veterans, Akubona, Gufanel, Gutiba Suze. I can say even now, if you Matemandanda, if you channel the Skoke, former channel Skoke, the late, all channel Skoke died at the Vega Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, ever since I ex-Zipra veteran leader, who sent the Katisa. The last time I saw him, he was really in pain, he needed medical assistance, but as a consider, he was even senior than the leadership of the Katisa. But he's suffering. Things are not fair. We are the Kulimanga election season that Tina, we are mature people who are veterans from the strike. We can see we've got eyes. Things have never been said. The has always been there. But then, while I'm about to be able to find the left to be that union. Here was Umate Madam. I was to be in a office. Then the upper end, which is being a promoter more than Matemadan. But because I was in the valley and I belonged to the minority, and I was with you, that's why I even left the army in warrant officer class one. We are quite, I worked with him.
Okay.
So, I don't say a command, and as Zipra veterans, some of the Zipra veterans, I'm a name, I'm a Tonanga, imagine a day. I was but they were really in the bush. The silo about Tolanga is getting lions. You are when the Kubula Eko Patalen, they were just left aside. What happens at the Nisela, and to now, nothing has happened. But Nina, if I tell you, with the 2013, I was in Jar, yes. I found to the local reserves and the pure images of our veterans. Even the level of Tongue, which is we but Tina, I'm an ex-Zipra. Don't you worry, it's the real situation. I'm going to tell you to that up to now.
Yeah. So. Thank you so much. Thank you so much. Yes.
Some of the people are equally good fun. Even if you need to see that, you consider the thing at a distance to me.
Thank you so much, Ms. Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up. I'm
Ripo, Magadi Baba.
Aiwa, tiruwa penyu, tunotenda mambo, bata ya nyungu ya tatu chimbunzu, kwa shita urwa na Mai Maligwa. Tipe yozwa, mui inazo?
Inayandina yende kuti mao veterans. They are not democratic. They are one-sided, very good-sided, less than PF. Saka, no nangu wa shindi. Ziwo avano disturba mafambire demokrasi nokuti vano nyanya kupiwa respecti ya kanyanyisa. Zimonyika zese vana Zambia, vana South Africa, zina oma o veterans, but avaiti the way they are designated ama o veterans edio kumu Zimbabwe. Saka masimba avo nga haiti sekuzo kwa mbija na pati avo waka player, waka unzaru na raro. Rusununguko nguko ye zino tawaku wale na oye kudaku gazira ekonomi of which ivo uko kwa wakwani and the party ya waka player yoku kwa hondo waka kompanzeti wa waka piwa mari saka for now they must be silent nikaifangiri mberi ndoza ndeno da angutawra thank you
saka muno da heru ti mupindu rwe nevati nao pa chirongwa
Iye ngavapindire vamatema danda.
Aiwa pakanaka vamatema danda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And lupe dzanguva yangu dzichara nemunhu asingazvizva ari kutaura.
Vamabika.
Ndopindire mai maliga. Uyoyo ngainde ku level yake vanhu vanogona kutaura nawo. Otherwise I waste you know nika nika
yakatirira ndiri kuti kuti iyo vanofunga kuti ndivo vari pamusoro. They don't want to listen to other people. So vanhu vakadaro they have a problem in our country. We just have to leave them like that. And you go this time we'll clear them all.
Aiwa atishuvire hedu kuti vanhu vange vachifa. Tinongoti chete ikodzere munhu wese kuti anga achinzwa nekupindura. Zvino kana vamatema danda vati havasi kuda hawa kupindura hatikwanisi kunge tichivamanikidza. Tinongoti hadzirimi asi dzinonzwa. Pindura yenyu vamatema danda mamuchimuda kupindura zvataurwa namai Maligwa. Vamabika tinotenda zvikuru tine urombo hedu kuti hamuna kupindurwa.
Ndingati mai Maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her. For the main reason yekuti I worked with her kusika iye zvino titaure kuti iye ai promote wasei indi chi promote wasei dambi. If you ask her akanga ari ainzi peso 2 wedu pa one brigade Kenyo Moyo was a former Zebra person saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari kuzipira vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya yekuti zvinosarudzwa kuti uyu ndekuzanlawo ndekuzipira. Hapana zvinhu zvakaita she has my problems aanogona kunge anawo but maybe she cannot articulate them. Kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati I don't think kuti maonero angu ne maonero evamo iye anotoziva kuti pataitiri pa one brigade our paymaster was not either Zanla or Zipra but akanga ari next senior akanga ari wekuzipra anga ari munhukadzi ari wekuzipra inini ndiri pa number 3 saka there is no day randakamboti anganga ari kuzipra weku ari senior kwandiri seari dzakuve senior hatina kudaro saka zvaari kutaura izvizvi nezvakanga zvichiitika mu army yaari kutaura ndo ina komanda PV Swanda parizvino hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake but ndiri kufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems kwete personal problems ari a bit petty hazvibetseri nyika izvozvo the frustration and so forth zvinoitika munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika but that's not the bigger picture. The bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei. Your question was sezvo tabva muzororo remagamba but tikazoisa yekuti pay scale indaipeiwa mari shoma and handina kupromotiwa ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatiroda kuenda mberi but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zipra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zipra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patinoshanda tichiti isusu uyu ndokuzipira ndokuzana iye zvino muoffice mandiri kushanda I've got my directors too vari from the Zipra side. Like I've said to you, my vice chairman is a former zipa person. By past chairman before Mchangwa, Ndijavulani Swanda is from Zipra. So, and this is Ziva kuti, is the Kutukanzi, is the Zipra three disadvantages. The Zip. Chairman Wedu, war veterans, Akaita Mbiri, Kudarikama chairman Majinji, Di Wunji, Wunji was from Zipra. And the Tese Takama respecter. Tese Dikane Sekane kuti, Wunza Atisia, Atibetrapan Zakawan, Kukaria Javulani, Tikam Farida. Tika msupporta, tika famba. Nasipa na Mchangwa. Tiku mfarira, tiku msupporta. Saka andisi kuona pano pinda nyaya yekuti Zipra nzanla. Maybe, jina nguwe ndi nekuti level yebi argument. Inindi no ziva kujokera shure zakadi. Comrade Queen, wano ziva kujokera shure zakadi. Nyaya yekuti Zipra zanla. Yaka pera kuma 1976 paka fumi wa Zipa. Saka izi zumezeze zokuti. Zanu ne zapu dazo bata na pita Zanu PF zaka tuita la chikopa zakanga zaitu kwa ni mauto inina iye kwini taba kuhondo takana tika pinda Zimbabwe National Army tese tiri army mwechet kurela kubatana kwe mauto akanga abwa kuzipu aneku Zanu lapa mweni na akanga harimurodija zaka takato pura stage kutarisana temuna anonzi ndio kuzapu ndio kuzanu akuchina wankomo wachunga mili ya zapu ne zanu waka batana ikaita zanu PF wadarengwa wakazo jisahida kubuda wakabuda ni wakabuda nao saka haisiyo nyaya ya tingaise kunyeze kuti saka nyikaya mila sei wazita sei azira mbizgui wajinji wakabuda mzanu PF wakanufuwa mapati hao wanansi mamakoni wanamae mjuru wese wakawanda wakaenda wakanufumba mapati hao asa ziti kutubabuda ye sinu wote ahisita ibatua rafu taitu wa marishoma takazo nituwa zakati hizo zinenge kana hiyo nyika kana yaka teri inenge chungo ona wanu wariku kara wazinukura mgapuri mwecheti ngapi stawri zinora ramisa mriye Zimbabwe zineita kuti nyika ye Zimbabwe endre mberi zineita kuti yuku zani la side wabudirie kana wajoku Zipra side wabudirie
maita basa maita basa wama tema danda ramba ya nyimuri parunare Krisu ngango mwine unezokuta uratozo isa mpunzo
yebo minangila wama nenga uyasizwa isishona Malikwa mama Malikwa
niyasizwa niyasikulu
liyamuzu kututinu baba la
nila leli
kukoneli nga kufaka
Yeah, ukatha ngomune uMathemadanda. Ukatha ngomune iqinise likhangele. Ngakukuthi iZipra nezani lakho ngizaphu lezani zazizambeni. Wayisangena ekhaya sihlikeni. Wayisavota sihlikeni. Ngoba nxa ngabe besibambeni, sayizeni besiyangena ePatriotic Front. But ukungabambani kwethu kungahlangani kwethu ikho kwasenza ukuthi singene kuyizani lezapho. And additional to that, you continue to have some of the things that go around. You put yourself in the lesson of a banana. And you cover the wind, the unity, of course, the energy on 87. You have to try to put the lesson of a banana. So, I'm not catching a moon. Come on, let's address our issues as well, veterans. Tina, we want to work to fight for people in Zimbabwe, not for personal gain. Ukuziwa umathemada na umuntu obuzibe wathi wena nxa usiyazinyela ubuya uzindile nxa uzindile uzindela wena labantu abakho kumbuzindela wena self wena wedwa yena wavuma ukuthi yena yabezindele yena in this case mina naye ukuthi sakuhambe empini sisiyazinyela thina as individuals esingadlili isizwe seZimbabwe thina we were fighting for isizwe seZimbabwe nokufundisa kwethu thina sasifundisa ukuthi silwela abantu isebenzela abantu bezimbabwe nothi individual so khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yezi uyakhuluma ngiyakhonda imali yo-veterans but angikhulumi ngami ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga futhi le lizwe lalo asingazeke sithi libuswa ngama-veterans kuphela abantu abethu kumele bafunde bathi understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi Nasa singekho thina sonke kusale kubantu abakwanisa ukubusa ungathengela kathesi thina yithe esithithi kumele sibuse sodwa umuntu ongazanke aye empini kalalungele lokuthi abusilize no ayisikho Victor Nina, as an individual, I'm okay, I'm not a problem. Niyaphila, I can make my living. But in Kulima, a party, as well as the mayor, Lavas Gabe, to our living, we must just bring us in. Sitting up as a nation.
Thank you so much.
Let's pass the pattern. Please meet our interview. Lava Fund, Lava Fund, he won all cleaning among the two Lanelli. What in the Lanelli, the other thing to be but he can test it in the legislative technology. I say technology, HF47, the catfish. It is technology, a computer. Let's give the young ones. It's chance of our friends that want to visit the Lapumelin. Nobody has a linge, you know, both of which you have a chance. Umta, I could make a message to government. So,
Maita basa, thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urayana yedu kana urukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tinoonawo matemadanda kuti madzimai vakarwa hondo, vakashaika, vakapiwa riremekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here zviri kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised.
Yeah, it's very true. Avasikuwana zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana kurikungoita vanhu vese muZimbabwe. In my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo andakamiririra inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti vana vasikura two and so forth. Inyaya dzatakataura even patakasangana na president kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans kuma widows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees nema widows nema widowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo, for example, panunge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuindiswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota. Kamari kashoma kanee karipo konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga zvokuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kashoma karipo vanoshanda muofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kumawidows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa. Asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema. Naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka, vanoda kubetserwa. Vamwe vane china dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye.
zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kunana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tatida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti isusu tinoda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5,000 US dollars yakapiwa mawar veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanoibata mari iyoyo. But nemhaka yekuti yapiwa war veteran inochetwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti avo vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities nekuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Tinoziva kuti vanhu vakadero varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivowo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadi wekwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka yekuti vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa seziya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you,
munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai nyimuri parunhare vamatemadanda tofa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadi?
Yebo makadi zvenyu
mitsinzonga. Tiri vapenyu makasimbawo nhasi muda kutaura nerurimi rwipi?
Ndikuda kuti ndimbopindura bhijana pavamatemadanda.
Taura henyu.
Vamatemadanda vari taura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga tava kunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muZimbabwe zvese zvizvarwa remuZimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Chezvinongoita ndikuti kuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai are but vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Asi hondo iyi mani zvinezvi kutambura kwatava kuita ndezvekuti kutambura tiri kuwana South Africa vachatombozinyatsi kuziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinezvi tikungotambura vanhu vacho vari kungoti Trump vanoramba tiripo isu takarwa hondo ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanirwa kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiaramba tichingotambura hedu because option chaichaivo yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki because vakomana vechidiki vadai kanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvinhu chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pangu mukana wekuti vamatemadanda vapindure vambobata hawo nyaya iyo ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatemadanda kuti vanokwanisawo kupindura zvakare here. Vamatemadanda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kundobva nyika yese yakazara mawar veterans saka mawar veterans anovengerei mawar veterans. Handi ari kuti vanhu vese vakarwa hondo. Saka nyika yakakomborerwa kayakazara mawar veterans. Ko mawar veterans anozvivengerei? Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga. Saka ipapa atopindira zvake paprogramu akazoona kuti taura matemadanda akati right ndawana pekumbochukumisa mawar veterans. Ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga kuti isu tinofanira kudipauya election toda isu sezani PF semawo veterans ati kondesi nimbo kondesi naivo imi vana mafikizolo inda unokambena mfana inda unokambena inda udziza pati yako ukambena dosa kataka bapa election itakata tokupa mkana wakuti mutonge zino makakoni wata akutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanze vanyanya kutonga vanongoendiwe iwo iwe unofunga kuti takaenda kunovhoti kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot ingazvamakavhota izvozvo takazvibvuma wani ma MP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pafoni kana pa WhatsApp kana kunotora mheno kumwe kukwairi uda kutorwa inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizo hatingaendi kunorwira nyika kuti tozongoti hangatichidisbanda izvo anupf emhaka yekuti pane vafana vari kuti
vamatemadandaitawo
nekuda kutonga
regai vamulambo hanzina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
oraiti aregai nditi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu mukuru achererwa isu vakomana tisi tichine option yezvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite dhemokrasi zvinoti dhemokrasi iripo ndeyekuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufaniri kuti munhu akamisa 1-0 otikwazi 1-0 aiiti upi ungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne1-0 vakomana vadiki ndovanokwanisa kuendesa nyika
mberivatonge
nyika
ameyambo hondo yakarwirwa kuita demokrasi chinhu chinodiwa nedemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndo yatiri kushanda nayo ndo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndosaka ndataura pekutanga kuti ZANU nezapu zipura nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina mubattlefield nemhaka yekuti dzaida kuratidza kuti dzauya nedemokrasi ndosaka wakaona muno muafrica
vamatemadanda
nyika yaita mapolitical parties anodarika 100
vamatemadanda regaiti tipe mukana kuna vamaligwa vangoti ga nokuti onai kwasara 30 seconds
kwakutaramukana tichimbotambawa muground
kwata mai maligwa taurai tinzwe vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dzasara tipei pfungwa dzenyu tinzwe amai maligwa kuluma
ikuti sishona ebesikhulunywa ngumlambo ungani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hhayi mina when you speak of all veterans I respect amall veterans okumangalisayo ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe but when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hhayi angivumelani lakho
isikhathi mama isikhathi iso sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi iso sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
that was a war veteran former Zipra that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda wa teriru wa kwanisa kupinda mchurongwa. Tosanga na zakari mchurongwa studio 7 notevera.